Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyu kwa Dr. Ivan Mbengo avo vanove murwiri wehondo yerusununguko vanoti nyaya yekuti mutungamiriri wenyika Robert Mugabe nebato ravo reZANU PF varambe vachitonga inyaya yekuti vane nhoroondo yekusunungura nyika.
Chaiita kuti vaMugabe neZANU irambe iri mukutonga vana mukoma vakamobilize the majority of the people vari kumaruwa ifekta iyoyo endi zve vanhu vari kumaruwa ava ndivo vazhinji zve vakaona kurwadza kwehondo kwakanyanya.
Asi nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika Dr. Ibu Mandaza vanoti ZANU PF yarasika gwara richimurenga.
ZANU PF semadziro aitaiita during the struggle kusvika kumu1995 aisiriyo bato revanhu, rasiyana nemamiriro anga akaita independence in 1980. Yatsaukaka ototi tatsauka tese makapinda neZANU PF independence tatsauka. Tasaka nyaya yekumatongero enyika mamiriro eekonomy tiri nyika inonzika muchirungu kuti zvimucrisis isingaite kuti maonero angu ndekuti ZANU PF semadziro atinoita ichafana Mugabe.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaBretton Banda vanoti kugara kwaMugabe pachigaro kwenguva yakareba inyaya yekutonga nedemo.
Vazhinji vasina chidakadaka chekuda kuvhota sekutanzwa kuti zvavanovhotera hazvizo zvinozoringwa pasarudzo. Kwozoti zvive zvakare imwe nzira yaita kuti ZANU PF irambe iri panyangana vaMugabe kubva 1980 kusvika zvinoizvi ndezvekuti vane nzira dzavanoita dzekuti chero aninani zvake anonge achida kupikisa akwanise kupiwa mukana wekuti azvishambadze kana kuti akwanise kushalenja vaMugabe nokuti pane yainonzi pachirungu intimidation kana kuti ushungurudzwa kwevanhu.
Mashoko aya anotsinirwawo nemutauriri webato reMDCT vaObert Gutu avo vanoti mapurisa nemauto vanotyora mutemo wenyika nekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzigira ZANU PF.
Kubva muna 2000 June patakatanga kuta participate mumaelections munyika ino yedu yechipikirwa yeZimbabwe, taigara tichitaura tichikomberena isu kuti mapurisa, masoja nevasori veCIO vanowanika vachiita zvematongerwo enyika kunyanyanyanya vakamiririra kuti vakatsigira bato reZANU PF. Vamwe vacho vanenge vakatopfeka ZANU PF regalia, unotovaona pamarhadi vachiita maslogan vachiimba apa zvavanenge vachiita izvi hazvibvumirwe nebumburo romutemo.
Vanopikisa vanoti veruzhinji vanozikanwa kuva vatsigiri vemapato anopikisa vanochishidzirwa munguva yesarudzo, vamwe vachirohwa, kupambwa, kubhinyiwa, kubatwa chibharo, kukuvadzwa nedzimwe nguva kuurayiwa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika, vamwe vachitsakatiswa sezvakaitwa vaitaidza mara nevamwe vane chitsama. Imwe nyanzvi munyatso zvematongerwo enyika Dr. Willard Mungure vanodzidzisa paAfrica University vanoti vaMugabe neZANU PF vachiri panyanga nenyaya yezvinhu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira hunhu hwavaMugabe negwara ravo munyadzi zvematongerwo enyika. Dr. Mungure vanoti vaMugabe neZANU PF vakwanisa kuramba vari pachigaro kwenguva yakareba kudai nekuda kwekuti varwiri vehondo yerusununguko varamba vakangoita musambangwena nebato iri kunyangwe nemunguva yekunetsa kwezvinhu sevanhu vane pfungwa imwe chete.
PF tichazonzwa tsananguro dzakakwana kana wabva pachigaro, bari pari zvino zvinonetsa kuti vanhu vazhinji vabude pachena vachitsanangura kuti purezidendi pane zvavakaitawo zvakaipa here, zvakanaka here, zvimwe zvinji zvinogona zobuda pa vasisiri in power. Zvinonetsa kuti vanhu vazhinji vabude pachena. Isu yedu semaacademics tinotaura zvatine tichifunga.
Asi mutauriri wesangano revarwiri verusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoti muchato wavo neZANU PF wakasvika kwamvura yacheka makumbo vakapanana gupuro.
Isusu sevarwiri vorusununguko tiri kurutivi rwevanhu nokuti ndiko kwatakabva, ndiko kwatinogara. Nhamo inoonekwa nevanhu ndiyo yatinoona isu. Izvi zvekuti kune hurumende yevanhu vashoma vanongodya vachiguta, hatigoni kuendai kuno kuti nesuwo tinayo nzara yacho.
Mashoko aya anotsinirwa navatemba Muliswa avo vakakunda bato reZANU PF musarudzo dzichangopera dzekunoton.
MaOveterans haasiko kuZANU PF, ndiyo first election yavadyiwa maOveterans vasiko, nekuti maOveterans ndio vanga vari mafoot soldiers, ndio vanga vari masoja aishandiswa neZANU PF kuti vakampeni reZANU PF. Iye zvinezvi vakabzwa, maOveterans vanga vari kudivi rangu.
dzimwe nyanzvi munyati zvematongerwo enyika dzinoti ZANU PF pamwe chete navamugabe vanoshandisa kugoverwa kwezvekudya munguva yenzara mukutsvaga vatsigiri kunyanya apo sarudzo dzinenge dzave pedyo. Nyanzvi munyati zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoema Benge vanoti nyaya yekushandisa chikafu musarudzo imwe nzira yokubiridzira iri kushandiswa neZANU PF.
Chikafu chikange chiuyiwa nacho nyaya chaiyo chinenge chatsvagwa nehurumende chikange chaiyiwa nacho kuti chipwa vanhu pane patotaskonzwa bvakumani unouri webato ipi wakambomira sei unotoongorwa chikafu hachingopuwi kunzi munhu une zvara ngapo chikafu adi adye.
Sangano reZimbabwe Human Rights Commission rakaburitsawo izvi muongororo yavo yekugoverwa kunoitwa chikafu munyika. Vamwe vanotiwo nyaya yekutadza kubatana kwemapato anopikisa ndiyo iri kupa kuti ZANU PF ipote ichiita madiro ajojina. Mashoko aya anotsinirwawo naDr. Petsero Hanya, mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute.
Tinozviona even pakati wa Rainbow Coalition muKenya vamoi vanga vagara vachiwina asi combined vote yeopposition yakawanda kuvadarika asi vachingotonga Kenya. Asi gore rakazobvumiranwa nemaopposition muKenya vakafoma inonzi Rainbow Coalition vamoi vakabva vadhiwa maelection nawamwe aikibaki. Saka kana vatsvangirai vauye zvimencuve nana vamakoni vachida zveshuwa kuti tiendere mberi ngavaonei nzira dzokuti vabatane vaite chirwirangwe mushandira pamwe kuitira kuti vakwanise kukurira hurumende yavamugabe. Nokuti kana vakasadaro ZANU PF inokwanisa futi kana kubira sarudzo ichingoti vanga vakaparasa, vanga vakapesana, vanga vasina kubatana, vanga vari divided. Saka vanofanira kuvhara maburi ese anoita kuti vamugabe wane mukana wokubira sarudzo dzinotevera.
Zvino munyika hazvina kumira zvakanaka. Vanopikisa vanoti ZANU PF ndiyo yaendesa upfumi hwenyika kwamufiganebwe. Asi veZANU PF vanoti nyaya yezvirango zvakatemerwa nyika nenyika dzekunze ndizvo zvapa kuti zvinhu zviipe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.